nyaya inofadza zvikuru kuti yabvumirwa kupinda mudare dzimosva nekuti mukatarisa vana vezimbabwe vari mhiri kwemakungwa vakawanda saka tinofara zvikuru kuti yabvumirwa kupinda mudare vana vezimbabwe vari kunze kwenyika vakawanda kudai so ndivo vari kutumira mari munyika yedu yezimbabwe kuti irambe yakamira mamiriro yayakaita iwayo saka vana vezimbabwe vakakwanisa kuti vabvumirwe kuvhota zvinova zvinofadza
tinoona kuti nyaya imwe chete yakambopinda mudare muna 2013 munoona paine chashanduka here kana chingashanduka chingaita kuti mutarisire mhinduro yakasiyana rwendo runu
maonero andinoita ini ndeyekuti handifungi kuti hurumende yezanu for as long as paine zanu pf tarisiro yacho yekuti vakwanise kupa vanhu vari kunze kwenyika mukana wekuvhota iri pasi nekuti vanoona zvizvarwa zvezimbabwe zviri kunze kwenyika sevapanduki vasingazvo vavanovhotera zanu pf because vazhinji vacho vakaenda kunze kwenyika kunopotera saka vanoonekwa sevanhu vemamwe mapato asiri zanu pf saka zvinhu zvinovatyisa kuti vaite izvozvo kuti vakwanise kuti vana vezimbabwe vavhote vachibva kune dzimwe nyika
kwouyawo nyaya yekuti vese vari kunze kwenyika ivavo vanofanira kunge vari mugwaro revavhoti kana kuti muvhoters roll munoona here paine nguva yekuti vanokwanisa kunge vachinyoresa vanhu ivava kuti vange vari muvhoters roll vachizokwanisa kupinda musarudzo nokuti tinoona kuti voters roll inofanira kunge yaapo mwedzi mitanhatu sarudzo risati dzaitwa
gore rino ra2018 handifungi kuti pane zvichaitika asi zvakanakira kupinzwa kwenyaya iyi mudanho rezvimhosva ndeyekuti at least zvinoda kuti zvibudiswe pachena kuti hurumende yezanu iri kurambidza vana vayo kuti vavhote nekuti mukatarisa dzimwe nyika dzinotumira mabalots kune madiaspora adzo kuti vavhote vari kunyika dzavanenge variko